tari ankuzi kwete andakona kufanana pauichi no shure kashua chokwadi apana zikangirozi na kutika zika zakanaka ndaona zviri mberi kwazvo mberi mberi atimborambana yoyenda patenda isu naenda mberi masika rudo rusinga mberi rutsva rudo aruche mberi ndichabvunzira tasvika mberi ndikayangura chinombocheruna chinombocheruna unetsika ine kamwe kaunyoro kamwe kaunyoro nekuti nagarovera chikrimbani aleluya iameni kunenge ngirozi yekuomeni mwana weyawe dzika zanotsika pasi mwana weyawe koka zonokoka futi nakoka futi elo 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 zvigoni zvauri uri sambwe murima kupenya kungenyeredzi ndikuone pauri chaipo ndipo pane nyeredzi nyeredzi chiita ndiponi 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 atenda isu naenda mberi masika rudo rusinga mberi rutsva rudo aruche mberi ndichabvunzira tasvika mberi nekuti